Mazuva ose matsvene rino ndiro zuva, zuva rerumuko. Uyai pamwe chete nemufaro wemoyo nokuti anorarama. Zvino akati, nokuda kwekuti ndinorarama nemi munoraramawo. Uye itariro yakadini iyi, iyo yatinokwanisa kuzorora pairi mangwanani ano. Iye zvino, tisati tava nemharidzo yemangwanani, ngatikotamisei misoro yedu, tipfurire zvishoma kuti tinamate. Mwari vanodikanwa, tinotenda mangwanani ano, kuve vanhu vanodanwa nezita renyu. Tinofara kwazvo kuti hatingoita zvekufungidzira zvachose pamusoro perumuko rukuru rwuri kuuya, nokuti rwave mazviro kwazvo kwatiri patiri kuzviverenga mushoko renyu, uye nokuona kuti makazvivimbisa, uye nokuzvinzwa mukati memwoyo yedu kuti Jesu anorarama. Oh, tiri kufunga mangwanani ano pamusoro pekurwadziswa kwemwoyo kwakawanda kwakavapo nemuupenyu, pamwe nekusuwa kwakawanda kwatakapfuura nemakuri, uye nezviitiko zvakatitsemura ndokutikandira kumhepo dzenyika. Kuti takaviga sei vadikanwa vedu, uye tikachema paguva, uye mwoyo yedu inoita sokunge ichaparara mukati medu. Asi ipapo tinokwanisa kufunga nezvanhasi. Oh, kuti zvinorevei kuti Jesu akamuka kubva kuvakafa, akaparadza simba rose romuvengi paakamuka akakunda, akabvisa mimvuri yose. Iye zvino tinofamba muchiedza chakakosha chekumuka kwake. Oh, tinokwanisa kufungidzira chimwe chiuru chine mazano mapfumbamwe emakore kana kudarika mangwanani ano, apo mamwe madzimai maduku maviri ari munzira yawo vachikwira kuenda kubwiro, vachinetseka kuti ndiani achazobvisa dombo. Asi Mwari vakanga vatoribvisa kare, uye uyo akanga akachengetwamo akanga amuka kubva kuvakafa zvino ndokutaura navo. Zvino akati, endai munoudza vadzidzi vangu naPetro kuti ndichanosangana navo muGarirea. Oh, tinokutendai zvakadini nokuda kwechiitiko chikuru ichi chokuti tichiri kukwanisa kupupurira rumuko urwu, uye ruchiva nemazviro kwazvo kwatiri sezvarwaive kwavari mangwanani aya nokuti akamuka kubva kuvakafa. Tiregerereiwo zvivi zvedu, uye nokukundikana kwedu, zvose zvatakaita kana kutaura kunyange kufunga zvanga zvakaipa, Ishe, tinonamata kuti mugotiregererawo nokuda kwezvinhu izvozvi. Uye tisimbisei zvakadzama federai pedyo mangwanani ano. Oh, nguva zhinji munenge makamira mumimvuri kana matambudziko edu akadzama kwazvo. Paya Maria paakabva pabwiro mangwanani aya uye ainge achichema, zvino akanzwa inzwi kumashure kwake ndokuti, unochemei? Akanga angori kumashure kwake achingotarira zvakanga zviri kuitika. Zvino paakataura zita rake, mwoyo wake unofanira kunge wakasvetuka zvakadini nomufaro, nokuti Ishe vake vakanga vamuka kubva kuvakafa. Oh, taurai nesu mangwanani ano, Ishe, tipewo shoko renyu nemweya wenyu, uye mutisimbise patsva mangwanani ano, apo tiri kutaura nezvevaprofita neavo vakasiyana-siyana vakambomirira nguva huru iyi, uye tinomirira rumuko rwevose mumazuva okupedzisira, apo Ishe wedu achadzoka zvakare. Kusvikira tozosvika ipapo, Ishe, tichengetei tine utano, tichifara takazara nomufaro, tichifarisisa uye tisingararame nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo waMwari raitawana kurarama kwedu. Zviitei kwatiri, Baba, nokuti tazvikumbira nemuzita rake, uyo akamuka kubva kuvakafa, akatipa gutsikano yerumuko rwedu. Amen. Pandanga ndichiuya ndichidzika nemugwagwa munguva shoma yapfuura, uye ndanga ndiri kufunga apo shiri dzanga dziri kuimba kuti inguva yepfumvudza yakadini nhasi, mushure kuti Esther yakafanira zvakadini, mushure mekunge chando chikuru chitema chinotonhora chapfuura, uye nemadutu acho ose nezvakadaro. Zvino kuzobva kwabuda mushana. Zvino kuuya kwezuva kunonza upenyu hutsva, tariro itsva, mwaka mitsva, zvirimwa zvitsva, maruva matsva. Zvinhu zvose zvinouya kuupenyu uye kuti munhu, kunyange uyo anga asina Bhaibheri rokuverenga, anotokwanisa kuziva zvakadaro kuti kuna Mwari kana akangokwanisa kutarisa zvisikwa, maendero nemadzokero azvo, matsutso egore ndiko kurovererwa, pfumvudza yegore ndiro rumuko. Zvino zvinongoona Mwari muzvinhu zvose. Uye ndanga ndichifunga pandanga ndichinzwa shiri dzangu diki dzichiimba kunze muruvanze mangwanani ano, tuma Robin twangu tuduku, sokungotuda kwandinoita, ndinotudana kuti tuma redio twangu tuduku. Zvino ndinobuda kunze ndobva ndabatidza redio yangu ari mangwanani, ndoteerera kwairi. Uye zvino munoziva rungano ruduku rweRobin kaive kashiri kaduku kebrown maererano nengano yacho kusvikira musi wechishanu chakanaka. Zvino pakanga paine mumwe akanga ari kufa ari oga, uye pakanga pasina mumwe aimubatsira. Zvino akamira ari oga, uye akanga akarovererwa uye pamuchinjikwa. Zvino kamwe kashiri kaduku kebrown kakanga kari kuedza kumununura kubva pamuchinjikwa, zvino mukusvetukira kachimhara nokubhururuka pazvipikiri uye nepaminzwa yaive mumusoro wake, kakaita kuti dundundu rako rose ritsvuke neropa, uye kubvira ipapo rakazenge ratsvuka. Zvino ndakafunga, oh Mwari, ndiyo mhando yenhoo yandinoda. Zvino kana mukacherechedza kaRobin kadiki pakanenge kachizvikwenya kuzasi chaimo nepatsvuku peminhenga, pane utema zviri zvakaita mimwe yose minhenga yako, asi nhoo tsvuku inoichengetedza. Ndizvo zvandinoda, zvisinei kuti tingaedza kuva takanaka zvakadini tichingori vatadzi, asi nhoo tsvuku duku iyi ndiyo yoga yazvinotora kuita kuti inge yakasiyana nedzimwe shiri. Ndizvo zvoga zvazvinotora kutiita kuti tinge takasiyana nenyika. Kangori kanhoo kaduku kaya katsvuku kenyasha dzake. Tauya mangwanani ano eEster, sezvakaita mangwanani eEster ega ega, atinotarisira kuti tiungane rungwanangwana rwuno rwepakubuda kwezuva. Uye wanga uri mukana wangu wakanaka kwemakore apfuura akawanda kuuya kuno kutabhanakeri nokuzobhabhatidza vanhu pamwe nokuvaparidzira rumuko rwaIshe Jesu. Uye pandainge ndiri kunzvera manheru apfuura munguva yedutu, uye ndichifunga ndeapi angava mashoko akafanira okutaura mangwanani pashumiro ino yerumuko, zvino pfungwa dzangu dzawira pachidzidzo ichi chichangobva mukuverengwa nehama yedu chaJobho chitsauko 19, uye ndima 23 kusvika 27. Ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama, akadaro Jobho. Zvino ndasarudza izvozvo sechidzidzo. Uye patinouya, sei tiri kuuya? Kuitira chinangwa ichi bedzi, kuti tigowana tariro itsva. Tiri panyika pano, uye tinoziva kuti tiri kurarama murima. Hatifaniri kungoita sokufungidzira zvinhu izvi kana kuzvinyengera tingadaro, nokuti tinoziva kuti tiri kurarama mumimvuri yerufu. Nguva yose yatinonzwa amburenzi ichirira, patinopfuura nepamarinda, patinoona chipatara, imvi yose zvinonyora mundangariro dzedu kuti tiri vanhu vakaparara kune vose vaduku nevakuru. Zvino tinouya pamangwanani akadai kuzotora tariro, dzimwe tariro itsva dzeizvo zvatavinga pano, uye kuti chii chinangwa chacho. Uye ndinofunga kuti ino inguva yakaisvonaka yokufunga nezvetariro dzatakapiwa naMwari. Iye zvino tinoda kuisa izvi kutanga mupfungwa yedu kuti hapana kana chinhu chimwe chete chingatiparadza kusvikira chinangwa cheuyo akatisika chazadzikiswa. Hapana chinogona kuvepo pane chinangwa chatakagadzirirwa. Kereke ino ine chinangwa chayakavakirwa pano. Neyo ii haina kucherwa. Idombo repakona ndokuiswa. Nemazidhina akaiswa muchivakwa. Uye nedenga nezvemukati hazvina kuiswa pano kungoona kana zvichigona kuitwa. Zvakaiswa pano pane chinangwa. Kana kuti nechinangwa. Imba yako yaunogara mairi haina kungoiswa ipapo netsaona. Kana kuti mumwe munhu aingotambisa hake nguva. Imba yako yakagadzirirwa chinangwa kuzadzisa chinangwa. Kana uri wachikaira mangwanani ano pano mumotokari yako, motokari iyoyo haina kugadzirwa kungoona kana ichigona kugadzirwa. Zvakashandiswa hapo hazvina kutambiswa nevanhu. Yakaiswa pano kuitira chinangwa pamwe nokuzadzisa chinangwa. Nguo dzamunopfeka zvaisave zvekungoona kana mumwe munhu aikwanisa kugadzira chimwe chinhu. Dzaive nechinangwa. Chikafu chaunodya hachina kurimwa panyika kungoona chichikura. Chakaitirwa kuzadzisa chinangwa. Uye Mwari havana kungogadzira muti kuti ungova muti. Akagadzira muti kuitira chinangwa. Uye Mwari havana kugadzira iwe neni kuti vangoona kana vachigona kuzviita. Vakati gadzira kuitira chinangwa. Nokudaro pane chinangwa chokuva kwedu tose pano. Hausi pano kuti ungovazve mumwe munhu. Uri pano nokuda kwekuti Mwari vane chinangwa chavakakugadzirira. Hausi pano kungodya bedzi chikafu chakarimwa naMwari. Hausi pano kungogara muimba iyo yakagadzirwa nemunhu. Kana kupfeka hanzu idzo dzakagadzirwa nemumwe munhu. Uri pano kuitira chinangwa chakatsaurwa. Hazvinei nokuti uri mudiki zvakadini, uri mukuru zvakadini, wakakosha zvakadini, kana kuti hauna kukosha zvakadini. Uri pano kuzadzikisa chinangwa. Sezvakangoita munwe wangu uri pano kuitira chinangwa. Nzara yangu iri pamunwe wangu ine chinangwa. Ziso rangu uye nenhengo yose yemitumbi yedu inozadzisa chinangwa. Uye haina kuiswa pano kungoona kuti inoratidzika sei kana ichinge yaiswa pano. Asi yakaiswa pano kuti izadzikise chinangwa chayo. Raive zano raMwari remweya kudaro. Zvino kana paine chinangwa chatakaisirwa pano zvadaro, hapana chinhu chinogona kutiparadza kusvikira chinangwa chaMwari chazadzikiswa. Hapana chinogona kutikuvadza kusvikira chinangwa ichocho chatakaisirwa pano naMwari charatidzwa. Zvisinei kuti tine dambudziko rakadini, kurwadziswa pamwoyo kwakadini, kana kusuwa kwatinopfuura nemakuri, zvose izvi zvikonzero, uye pane chikonzero chazvo. Tichatora semuenzaniso Noa muBhaibheri. Pane mafashama akauya. Zvino nyika yose yakaparadzwa. Zvirimwa nezvinhu zvose zvakaparadzwa kunze kwaNoa nembeu yaakanga aenda nayo muareka. Chinangwa chaMwari hachigoni kumbofa chakakundwa. hapana chinogona kuchikunda. Saka tinofanira kunge tichifara zvakadini nhasi. Takazorora pachizaruro chakanaka cheshoko raMwari mupenyu. Chokuti hapana zvinhu zviripo kana zvinhu zvinogona kuuya. Hapana urwere, hapana kusuwa, hapana rufu, hapana njodzi, hapana kana chinhu chinokwanisa kuti patsanura kubva pachinangwa chaMwari mupenyu. Izvo Mwari zvavakafunga mundangariro dzavo. Izvo Mwari zvavakatsunga mumwoyo mavo kuti zviitike. Hapana dhimoni, hapana simba, hapana kana chingagona kupatsanura zano guru raMwari risingafe remunazienda nakuenda. Zvinofanira kuva sezvakataurwa naMwari. Zvino tinoona kuti mumazuva apo nyika yose yakanga iri kuzoparadzwa nemafashama, kuti Mwari vakaita gadziriro. Gadziriro yokuitirei? Kuchengetedza chinangwa chavo. Vakazviita mumazuva aNoa. Zvino vari kuzviita nhasi. Vakaita gadziriro kuchengetedza kuitira chinangwa chavo. Vanochengetedza kereke, vanochengetedza vanhu, vanochengetedza vanhu kuitira umambo hwavo hukuru, avo vasingagone kuparadzwa nerufu. Uye tinocherechedza kuti tinozvitenda kubudikidza nokutenda. Asi rumuko runogadzira nheyo yakasimba panozororera kutenda kwedu. Hapana chinogona kuchiparadza. Sanyanduri akanyora pane imwe nguva, kufanoravira kwakadini kwekubwinya kwaMwari. Mudyi wenhaka yoruponiso akatengwa naMwari, akabarwa nemweya wake, akashambwa muropa rake. Kusimbiswa kwakadini padombo iri rakasimba rumuko rwemudikanwa wedu akakomborerwa Ishe Jesu. Hapana chinogona kuchiparadza. Chakadyarwa, iyo imbeu yaMwari, chitori chinangwa chaMwari kutipa mweya mutsvene, chitori chinangwa chaMwari kutiratidza zviratidzo nezvishamiso neminana, chitori chinangwa chaMwari. Uye hapana chinokwanisa kuchiparadza. Ose masimba eGehena anogona kuchirwisa. Asi chinokunda. Chine vimbiso yaMwari yemunazienda nakuenda. Panogona kuva nevadzidzisi. Panogona kuva nezvitevedzwa zvinosimuka. Panogona kuva nezvirongwa zvakakura zvinosimuka. Panogona kuva nezvinhu zvinoratidzika sokunge chinozoparadzwa. Asi hazvibviri kuti chiparadzwe. Chitori chinangwa chaMwari kuona kuti chichakunda. Zvadaro hazvinei neni, uye hazvinei newe, kuti chichaparadzwa here kana kuti kwete. Zviri kuna Mwari, uye tinokwanisa kuzorora takagutsikana pachiri kuti Mwari havazomborega nhaka yedu ichiparadzwa nokuti chinangwa chavo kuipa kwatiri. Iye zvino tinozofungawo zvakare nhasi pamusoro pekuparadza kuri kuedza kuparadza. Tine vimbiso yaKristu pachake. Tinofunga nezvevana vechiHebheru. Mwari pavakanga vaine chinangwa navo, pavakanga vari zasi muBhabhironi, uye biravira ndokuitwa kuti ripise zvakawedzerwa zvakapetwa kanomwe kudarika kupisa kwaraimboita kuparadza chinangwa chaMwari. Uye Bhabhironi rose rakanga riine ukasha. Vave vatsunga, Satani aive akadaro kuparadza chinangwa chaMwari, nokuti aiziva kuti vana ava vakanga vari kuzopinda mubiravira. Saka akagadzira biravira pavakariita kuti ripise nokupisa kwakawedzerwa zvakapetwa kanomwe, kuti pave nechokwadi chokuti urongwa hwaMwari unova waparadzwa. Asi Mwari vakanga vachida kuratidza simba ravo. Uye Babylon rose neGehena rose hazvina kukwanisa kukunda chinangwa ichocho. Kwete changamire. Hazvina basa kunyangwe dai vakaita kuti biravira riwedzere kupisa zvakapetwa kamirioni. Haraigona kunge rakaparadza chinangwa chaMwari. Mwari vaida kuratidza kuti vaiva Mwari werudzikinuro. Uye vanounza rudzikinuro kuna ani hake wavanoda kuunzira. Uye hapana chinovhiringidza hurongwa hwavo. Saka pavakaita kuti biravira ripise, Shadrach, Meshach naAbednego havana kana nepaduku pose kumboziva kuti vachazobuda kubva mubiravira iroro. Nokuti vakati pachavo, Mwari wedu anokwanisa kutidzikinura. Asi zvisinei, hatisi kuzogwadamira chimupunzo. Mwari vaiva nemumwe munhu aizovashumira, uye chinangwa chavo hachaizokundwa. Moto haukwanise kukunda chinangwa chezano raMwari. Uye ndinoda sei kutaura izvi mangwanani ano. Mabhambu ose ehydrogen ari pasi rose haakwanise kukunda rumuko rwekereke yake. Kutsanangura kwese kwekuti hazvisi, pamwe nemasvomo ose nezvimwe zvakadaro izvo, nyika ino ine njere yakaviga kubudikidza nechinangwa chayo chokuita chimwe chinhu chokuparadza kutenda kwevana vaMwari. Hachimubofi chakazviita. Kutenda ikoko kunorarama nokusingaperi. Chaive chiri chinangwa chaMwari kuratidza kuti vaiva nesimba pamusoro pezvikara zvemusango zvemunyika. Zvino vakaisa shumba mubako pane imwe nguva. Zvino vakanga vadzinyima chokudya kusvikira dzakaziya nenzara kwazvo, zvokuti dzaikwanisa kubvanzaura munhu kuita zvidimbu zvidimbu pakungomubata kamwe chete. Zvino dhiabhori akafunga, zviro kwazvo ndichakwanisa kuparadza muprofita uyu Dhanieri. Asi Dhanieri akanga atsunga mumwoyo make kuti ave anoita chinangwa chaMwari. Zvino Mwari vakanga vaisa izvozvo mumwoyo make. Dhanieri asati agona kuva nechishuwo ichi, paifanira kuva nechimwe chinhu chaisika chishuwo ichocho. Asati agona kuva nokutenda ikoko, paitofanira kuva nechimwe chinhu chakamudza kuti kwaiva naMwari anogona kudzikinura. Uye kuti izvozvo zvinoenderana zvakadini mangwanani ano nekutenda. Kutenda kunorarama kwaMwari mupenyu mukereke yake. Pane chimwe chinhu mumwoyo yedu chinotaura kuti pane nyika iri mhiri kwerwizi. Handikwanisa kuisa munwe wangu panyika yacho, uye hapana kana munhu anokwanisa. Asi pane chimwe chinhu mukati medu chinotiudza kuti bwiro handiwo magumo awo. Uye uri guruva, unodzokera kuguruva. Hazvaitaurwa kumunhu wemukati. Pane chimwe chinhu mukati medu, moto uri kubvira. Chiedza chakabatidzwa naMwari, uye hapana mhepo inogona kuchidzima. Hapana nguva dzekutonhora mukereke. Hapana kushaya hanya pakati pevanhu. Hapana kutambudzwa nenyika kunokwanisa kudzima rimi remoto wakabatidzwa naMwari. Nokuti chinangwa chaMwari kuti chiedza chavo cherusununguko chakatungidzwa chichabvira kusvikira pakuuya kwashe, uye hapana simba rinokwanisa kuchidzima. Zvinozongoita kuti chiwedzere kujeka pazvinofuridza. Zvakaratidzwa nemumazera kuti kutambudzwa kunosimbisa kereke. Zvino Dhanieri asiri kuziva kuti Mwari vachazozviita sei, uye asiri kuziva kana Mwari vakanga vari kuzozviita. Asi achiziva kuti vanokwanisawo zvakare kuzviita, uye achiziva kuti chimwe chinhu zasi mukati make chakamuudza kudaro. Munoona, Mwari vaiva nechinangwa. Vaiva nezvinhu zvose zviri kushanda kuitira chinangwa ichocho. Uye zvose nhasi hazvina basa kuti tinoita sokushaya hanya pane dzimwe nguva uye kuti zvinhu zvinofamba nenzira isinganzwisisike zvakadini uye kuti kereke inopinda muchinhano ichi. Nechinhano icho chose chiri chinangwa chaMwari chekudenga. Chokuti umba nokuti gadzira nenzira yavo mene. Ndiani anokwanisa kugadzira zvinoshandiswa kudarika musiki? Zvinoshumba hadzina kugona kudya muprofita nokuti Mwari vakatumira ngirozi. Vaiva nengirozi yaive yakamira ipapo kuti ichengete muprofita uyu. Nokuti Mwari vaiva nechinangwa, vaida kuratidza mambo uya ane humbimbi ndoga ruoko rwavo rune simba pamwe nechinangwa chavo. Ndinofunga kuti ndizvo zviri kuitika nhasi, kuti Mwari vari kugadzirira vanhu vavanogona kuratidza ruoko rwavo rune simba kuti vazadzikise chinangwa chavo chine simba. Ndinofara kwazvo mangwanani ano kuti vanorarama mumwoyo mangu, kuti havasi Mwari vakafa, ivo ndiMwari mupenyu uye zasi pakadzika mandiri. Nezuro mangwanani ndakanga ndigere muchigaro chekugererwa kuti ndigerwe vhudzi. Mumwe muchinda wechidiki akanga achigera vhudzi rangu zasi munzvimbo yehama Egan. Zvino ndakanga ndakangogara ipapo ndakatsikitsira musoro wangu uye ndainge ndakaneta kwazvo. Misangano yangu yainge yakareba kwazvo. Zvino ndiri kuedza kuti ndibve ndichienda ave mangwanani kuitira kazororo kaduku misangano inotevera isati yatanga. Zvino ndakanga ndaneta kwazvo zvichiita sokunge mwoyo wangu waizongogona kumira kurova. Zvino pandainge ndigere ipapo, kamwe kamwe ndaikwanisa kunzwa munhu wese achitaura, asi zvaita sokunge ndakanga ndiri kunze muchadenga. Ndakafunga, asi mwoyo wangu wamira kurova uye ndiri kubva muchigaro ichi chekugererwa. Ndakafunga, handizive kuti ndizvo zviri kuitika here. Ndakabata maoko angu aiva nechiveve uye mwoyo wangu wakaita sokunge wainge wamira kurova. Zvino ndakafunga, asika, pane evhangeri inofanira kuparidzwa uye hapana simba rinokwanisa kunditora kusvikira chinangwa chaMwari chazadziswa. Hapana chinhu chinogona kundikuvadza kana chinhu hacho kusvikira chinangwa chaMwari chazadziswa. Kana ichocho chazadziswa, ndinoda kuenda nechinangwa chake. Kana achinge apedza, ipapo neniwo zvakare. Kana achinge apedza neni, ini ndapedzawo neupenyu. Kana achinge apedza newe, watoperawo zvakare. Saka zvinoita mutsauko uyu. Mwari vakazvibata zvose muruoko rwavo. Zvisinei kuti tiri vadiki kana vakuru, hatizive kuti ndirini pachazadziswa chinangwa chaMwari uye chapedziswa. Mwari vanotora vacheche vadiki dzimwe nguva kuratidza kuti vanokwanisa kutungamirira munhu wavo wemukati muduku. Zvino zvose zvavanoita zvine chinangwa. Vakati hapana kana kadhimba kanogona kudonha kubva kudenga. Ivo vakasazviziva. Zvinhu zvose zvinoenderana nechinangwa chavo chaipo paawa yacho nepanguva yacho. Zvose zviri muzano ravo roumwari. Hapana chinogona kuparadza. Kwaive kugutsikana kwakadini kuna Abrahama mushure mekunge awana Mwari uye ave kuziva kuti Mwari vaiva nechinangwa, kuti muchinangwa ichi vakanga vari kuzounza kubudikidza naAbrahama naSara mwanakomana, uye kubudikidza nemwanakomana uyu Isaka kwaizouya Ishe Jesu. Zvino muchinangwa ichi vakanga vari kuunza Sara naAbrahama, uye vaizozviita vanhu vakuru. Zvino vozounza mwanakomana uyu vachitora vanhu vari muchinhano chakaipisisa vaivepo vokuzviita navo. Zvinoshamisa zvakadini kuti Mwari vanofamba nenzira dzisinganzwisisike. Zvakanaka, zvairatidzika kuti dai vaida kuunza mwana muno munyika saizvozvo, vangadai vakatora mumwe mudzimai anobereka. Zvinoratidzika kuti vangadai vakatora mumwe murume aibereka. SaAbrahamu naSara vakanga vakaroorana kwemakore mazhinji kwazvo. uye mudzimai aisabereka haikwanisa kuita mwana. Saka zvairatidzika kuti ipapo vangadai vakatora mumwe mudzimai wechidiki aigona kubereka, aigona kunge akaunza mwana uyu. Asi Mwari vanoda kuratidza nyasha dzavo. Mwari vanofarira kutora chimwe chinhu chisina basa zvinovogadzira chimwe chinhu chine basa kubva kwachiri, nokuti ivo musiki. Ndosaka vakatora iwe neni. Taive tisiri chinhu kuti vazogadzira vana vari vavo pachavo. Kubva kunesu isu taive nenhamo nekusuwa nekurasika nekupofomara, uye tisingadike kutiita vana vavo vanodikanwa chinangwa chaMwari kuita zvakadaro. Zvino ipapo zvakare zvinoratidzika sokuti Mwari vangadai vakatora mudzimai wechidiki nemurume wechidiki kunge vakazviita izvi. Mudzimai wechidiki nemurume wechidiki vakanga vachangobva mukuroorana, vaigona kunge vakati, zvino manga musina vana, uye ndichakuitai kuti mwanakomana wenyu wokutanga aberekwe, uye ndichazo ndiye achazova Isaka wangu. Asi Mwari vakasarudza murume ane makore 95 okuberekwa nemudzimai ane 65 kuti vaite chinangwa chavo, kuratidza kuti unokwanisa kuva chero wechidiki kana uyo akura. Mwari vachiri kugona uye vachadaro kushanda chinangwa chavo chaizvoizvo. Zvino Abrahama pakanga aine 95 akawana vimbiso yaMwari akaiudza kuna Sara. Zvino dhiabhori akati, munombozivei ndichangozviti nonotsei kwechinguva? Ndinotenda kuti ndikavasvitsa pakuchemberesa vacharasikirwa nekutenda, uye vachaziva kuti hazvigone kuitika. Kana vave nenhetemwa kare pamakore 95, kana ndikangogona kuti asavepo kwechinguva. Zvino akamuchengeta asipo kusvikira Abrahamu naSara vakanga vakwegura pazera, vhudzi rachena nemapendekete akombama. Zvinongoratidza bedzi kuti hapana chinogona kukunda chinangwa chake. Kunyange kana rufu harugone kukunda chinangwa chake. Abrahama akanga akangoita seakafa, uye chibereko chaSara chakange chakatofa kwemakore 40 kana 50, asi hapana chinogona kukunda chinangwa chaMwari. Muviri wake wakange wachembera, waive waunyana, dzinga dzemukaka dzakange dzaoma. Mwoyo wake wakange warukutika kwazvo zvokuti hawaikwanisa kunge wakapfuura nemunguva yekusununguka. Asi Mwari vakatiita kuti tizive ipapo kuti chinangwa chavo hachizokundwi. Vakashandura Sara, zvino ndokumuita mudzimai wechidiki zvakare. Zvino ndokutora murume ane makore 100 okuberekwa ndokumudzosera kuhujaya hwake. Hazvina basa kuti zvinogona zvakadini kuita sokunge zvisina maturo. Mwari vakapa vimbiso. Zvino Abrahama haana kudzadzarika pavimbiso yaMwari nekusatenda, asi akanga akasimba achipa rumbidzo kuna Mwari, nokuti akamuona kuti aikwanisa kuita zvaakanga avimbisa. Saka tinofanira kuvei mangwanani ano? Tiri vana vevimbiso yake. Kana takafa tiri muna Kristu, tiri mbeu yaAbrahama, uye tiri vadyi venhaka pamwe chete naye nevimbiso. Zvadaro hazvina basa kuti urwere hwakadini hunouya, imhando yerufu hwatinofa, urombo hwakawanda zvakadini hwatinopfuura nemahuri, chinangwa chaMwari hachigoni kukundwa. Vachatimutsa zvakare, nokuti ndinorarama nemiwo muchararama, ndiyo tariro yedu. Pandinoziva nhasi riri zuva rangu randakazvarwa, zvino ndave kuva mutana. Ndikazvitarisa pachangu muchiringiriro, zvino ndinoona kuti mukomana mudiki uya akavaka tabhenekeri ino haachisiri mukomana muduku uya zvachose. Ave kuva murume akwegura, mapendekete ave kukombama, ndebvu dziri kuchena, bvudzi riri kudonha. Asi hapana chinokwanisa kukunda chinangwa chaMwari. Hapana chinogona. Nokudaro ndinonyatsozorora zvizere pavimbiso, nokuti ndinorarama nemiwo muchararama. Ndinobatana naJobho wakare. Ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama, uye napazuva rokupedzisira achamira panyika. Chinangwa icho china Mwari, ndinofanira kushumira chinangwa ichi. Upenyu wangu wese unofanira kuunzwa muchinangwa chake nemuhurongwa hwake. Mumwe nomumwe wedu ndizvo zvaari. Mwari vane chinangwa chekuti mutana Abrahama aikwanisa kwanisa kutsungirira seaimuona uyo asingaoneki. Nokuti chaive chinangwa chaMwari kuti azive kuti Mwari vakanga vamupa vimbiso. Izvo zvisinei kuti zvinhu zvose zvairatidzika sezvaipesana zvakadini, Mwari vakapa Abrahama vimbiso iyoyo. Saka Mwari vakazadzikisa vimbiso yavo, vakazviita kuna Abrahama, vakazviita kuvana vavo vose, uye vachachengeta vimbiso yavo. Akanga ari Mozisi paakanga adzidziswa muuchenjeri hwese hwemuIjipita, paakaziva kuti Mwari vaiva nechinangwa muupenyu hwake. Aiva Jokebhedhi mai vake vakatora mucheche wavo anodikanwa, mucheche aiva nerunako kudarika vose panyika panguva iyoyo, kamuchinda kaduku kaitapira. Zvino ndokumuisa muareka ndokumusundira kunze uko muNairi, umo makarwe akanga akora nokuda kwevana vechiHebheru, nokuti vakanga vachivapa sechikafu kumakarwe. Zvino akatora mucheche wake ndokumusundira mumukanwa chaimo merufu, achiziva izvi kuti chinangwa chaMwari hachigoni kukundwa. Mwari waAbrahama, chengetai mwana wangu uye mumuunze kuchinangwa chamakamuunzira. Maive musina mvura yakakwana muNairi yaigona kumunyudza. Pakange kusina makarwe akakwana pasi rose aigona kunge akamumedza. Aive musanangurwa waMwari, uye sezvo aive musanangurwa waMwari kuitira chinangwa ichocho, isu tiri vasanangurwa vaMwari nhasi vanotenda murumuko rwaIshe Jesu. Zvino hapana mabhambo, hapana gehena, hapana kana chii zvacho chimwe chinogona kuparadza chinangwa chaMwari. Tinofanira kuenda murumuko, ivimbiso yatinayo yaMwari, chinangwa chaMwari. Zvino Mozisi paakasvika pamakore 40 okuberekwa, murume wezera repakati nepakati, uye akanga adzidziswa muchikoro, asi Mwari ane nzira yakanyatsogadzirwa dzimwe nguva yokuita kuti zvinhu zvavo zvizadzikiswe zvavanenge vavimbisa. Zvokuti vakatora Mozisi kumuendesa kuseri kwegwenga ndokumuregera achinzwa kuchema nezvinotyisa paidzadzarika murenje. Zvino sezvo seri ikoko ari ega mumagwenga nemhepo dzaiita ruzha rwekuungudza marize nemhungu, uye ari oga kunze uko murenje kusvikira akatoposa aparara, hapana chinogona kukunda chinangwa chaMwari. Mwari vakanga vaunza Mozisi ipapo. Zvino Mozisi akatozoita izvo zvaakanzi naMwari aite, nokuti chinangwa chaMwari hachigoni kukundwa. Anga ari munhu wedu mangwanani ano, Jobho, apo paakanga ari pakadzamisa pekutambudzika kwake, apo upfumi hwake hwese hwakanga hwabva paari, vana vake vakanga vafa, muviri wake wakanga wakamera mamota. Zvino akanga ari pakutambudzika kukurusa kwaakanga asati ambova makuri, agere padurunuru aine chimedu chehari achipara mamota. Zvino mudzimai wake pamukova, kwadini watuka Mwari wafa? Apo nhengo dzemukereke yake dzakamufuratira kwemazuva manomwe, uye vachimupomera apo vaifanira kunge vari kumunyaradza, asi vaimupomera mhosva yokuva mutadzi wepakavanda, achimupomera mhosva yokuva munhu akadzokera kumashure. Maive muri muawa iyo huru, maive muri munguva iyo huru yaive nguva iyo Mwari vakaendesa Jobho kumajecha anoyera, uko kwavanoendesa mutendi wese kuchiitiko, uko kuseri kwegwenga, sizvo vakaita Mozisi mukanzvimbo kaduku kari pakavanda, uko kwavakakuendesa muchimba chemarasha, uko kwandakaugamuchira. Mwari vane nzvimbo nechinangwa nenguva, Zino, pavakava na Jobu, ari muchinhano ichochi. Vakave naye pamajecha anoyera. Nokuti vakanga vari kuzozarura chimwe chinhu kwaari chisingazombobvi. Oh, nokuda kwemajecha aya anoyera. Anofanirwa kuendesa mwana wese chaiye ipapo. Vano kuendesa panzvimbo idzodzo uko kusina kana dhimoni rinogona kuuya. Hakuna mudzidzisi angakwanisa kuti handiwo ritsananguro. Vano kupa chimwe chinhu pamajecha seri ikoko. Chiri chechiitiko chausingave wakakanganwa chero bedzi mazera achienda mberi. Zvisinei mukusatenda kuti kuna Mwari zvakadini kwamai vako. Baba vako, murume wako, mudzimai wako, vaunovadzana navo, vangave, mutendi wese wechokwadi, ane nzvimbo iyoyo, apo Mwari vakasangana naye, hapana kana mumwe, anosara, mutendi wese, anapo. Munhu wese akaberekwa neumambo hwaMwari, anoziva nzvimbo iyoyo, miniti yacho, hawa yacho, apo Mwari pavakamutora. Zvino pamajecha anoyera aya, muhupo hwegwenzi raipfuta, vakaita chimwe chinhu kumutendi uyu. Icho, pfungwa dzose dzemunyika hadzaikwanisa kuparadza. Pamusoro pedombo iri, ndichavakira kereke yangu, uye masuo eGehena haazoiparadza. Pamusoro pedombo iri, chizaruro chepamweya chaJesu akamuka kuvakafa. Pamusoro pedombo iri, Jobho, kukutambudzika kwake, zvinhu zvose zvaenda. Mudzimai wake akanga amupandukira, uye akanga achimupomera, uye shamwari dzake dzose dzevatendi dzakanga dzamupandukira nokuda kwekuti vaingova bedzi nedzidzo yeBhaibheri, uye nevamwe vose vakanga vamupandukira. Asi Mwari vakati, uya pano Jobho, ndichakupa chimwe chinhu mukomana, ndichaisa mauri chimwe chinhu icho madhimoni ose eGehena haagone kuchizunzira kunze. Uyemo mudzidzisi wese munyika anokwanisa kukupomera neimwewo nzira, asi izvozvo hazvibve. Munoziva zvaakaita, vakangosimudza keteni zvishoma ndokuti, Jobho, tarira uko. Zvino Jobho akaoneiko? Munofunga kuti akaonei? Akaona Esther kwekutanga kwayo. Akaona Esther yekutanga. Zvino akadanidzira, ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama. Oh, inzvimbo yakaropafadzwa zvakadini yokuve uri. Munhu wese akasarudzwa naMwari, nemudzimai nemwana wese, anouya panzvimbo ipapo pamajecha anoyera. Uko Mwari vanosimudza keteni. Zvino womuona musimba rake rorumuko, unoziva kuti anorarama. Uye isu saJobho tinogona kudanidzira, ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama. Uye pamazuva okuguma achamira panyika. Nyangwe makonye emuganda akaparadza mutumbi uno, asi munyama iyi ndichaona Mwari. Kuonekwa kuya kwekutanga kweEsther kwakaita kuti muprofita adanidzire. Zvino mitinhiro yakaomba nemheni dzikavaima. Akaona Esther pakutanga kwayo. Akaiona rini? Kwete paakange akapfeka hanzu dzake dzakanaka. Kwete paakanga akakama vhudzi rake zvichida zvemandoro kwati. Kwete apo paakanga aine hutano hwakanakisisa, asi paakanga ari mudambudziko. Paakanga arere mudambudziko panguva iyo, uye potse yerufu rwake, ndipo paakaona Esther. Ndipo paakaona rumuko rwekutanga. Oh, zvanga zvakafanana kwauri nekwandiri. Ndeapo paya patainge takarara paaritari pane imwe nzvimbo kusvikira takanga tagadzirira kufa. Zvino ndokuti, Ishe Mwari, ndiitirewo chimwe chinhu. Ndipo pacho apo Mwari vakasimudza keteni. Zvino tikaona Esther. Tinoona Esther kwete nenzira yedzidzo yeBhaibheri zvakanyanya. Hatina kumboona Esther sokupfeka hanzu itsva. Hatina kumboona Esther. Setutsuro tuti nemazai akapendwa. Tinoona Esther musimba rerumuko rwaIshe Jesu Kristu. Ndiyo yaiva Esther yechokwadi. Zvino paakadanidzira, Mwari vakapindura nemoto. Akanga ari David paakarambwa uye adzingwa munyika. Akanga ari David mushure mekunge aita chivi ndokupara mhosva iya yaiva yakashata kwazvo. Akanga ari David paakanga achishamisika uye mwanakomana wake akanga atorwa mufaro wemoyo wake. Akanga ari David muprofita namambo. Akadanidzira paakaona kuti akanga ave kukwegura uye achifanira kudzokera kuguruva renyika. Akanga ari David akati, naizvozvo nyama yangu ichazorora mutariro, nokuti haazoregi mutsvene wake achiona kuora, uyewo haazosiyi mweya wake mugehena. Pakanga pari apo David akanga ari kuva nenguva yake yakaipisisa. Pakanga pari apo David akanga achishamisika uye achitambudzika. Zvino panguva iyoyo yerufu potse, ndipo apo Mwari vakasimudza keteni ndokuti, tarira kumusoro David. David akati, nyama yangu ichazorora mutariro, nokuti haazosiyi mutsvene wake achiona kuora, uyewo haazosiyi mweya wake mugehena. Saka nyama yangu ichazorora mutariro. Oh, panenge pari panguva iyoyo, shamwari. Panenge pari panguva iyoyo. Munenge muri munguva idzodzo dzakakosha dzokurovererwa patinoona rumuko. Munguva idzodzo apo Mwari pavanofarira kuratidza nyasha dzavo. Munenge muri munguva idzodzo apo Mwari pavanofarira kunyaradza vana vavo. Nguva yerima gurusa nyika ino yayakati yamboona yaive pachishanu chakanaka. Apo tariro dzose zvose zvakanyorwa, tariro dzose dzavaiva nadzo dzaive izvo zvakanga zvakanyorwa pabepa. Tariro dzose dzavaiva nadzo dzaive izvo zvakanga zvakataurwa nemumwe muchenjeri. Zvino heunoi uyo muchinda weupenyu ari kufa paKaruvhari. Yaive nguva yerima gurusa yati yamboonekwa nenyika. Asi Esther yakaunza nguva yakajekesesa iyo nyika yati yamboona. Nokuti zvose zvokutenda zvemasaramusi, hamwe nokupokana kwese nokutya kwese, zvakabviswa Mwari pavakamumutsa. Sei kwaiva nerima? Chii chinoita kuti kuve nerima? Ngatiteverei sokutaura kwandamboita nguva shoma yapfuura pamusoro peshiri, pamusoro pemaruva, kuti sei maruva eEsther achidombera paEsther, sei shiri dzichiimba mupfumvudza yegore, sei maruva achidombera nokuda kwekuti kuri kuuya zhizha. Chii chinozviita muna kukadzi sokunge ndiwo mwedzi wakaipisisa watakava nawo? Chando changa chiri kuuya chichiuya 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 kusvikira charova kekupedzisira. Zvadaro chinobva chadzokera kuti chisiyire upenyu nzira. Rufu rwarova kekupedzisira runofanira kuchisuduruka rworega upenyu huchiva nenzvimbo yahwo. Chii chinoitika kuti kuve nerima zuva risati rabuda? Kune rima gurusa kana zuva roda kubuda. Tinoudzwa nevesainzi kuti chiedza chinenge chichimanikidzira chichiuya chichidzika pasi. Zuva riri kubuda panyika, chiedza charo chiri kumanikidzira rima riri kurova kekupedzisira. Harichakwanisa kumira zvachose. Rima harikwanisi kumira muhupo hwechiedza, harigone kuzviita. Chiedza chakasimba kudarika rima, zvakapetwa mamiriyoni gumi. Saka chiedza nerima hazvigoni kugara pamwe chete. Zvino chiedza pachinotanga kusimuka, rima rinoungana zvino robva rakora, chiri kurimanikidzira pamwe chete. Sezvakangoita sekudonhedzera ingi mubha bhavha rizere nejiki, harichisipo zvachose. Hapachisina hutema hweingi kana richinga radonhedzerwa mujiki, rinobva rava jiki pachezvaro. Oh, ndiyo nzira iri chivi. Kana chichinge chadonhedzerwa muropa remuponesi, chinenge chisisipo zvachose, chatoenda. Ndosaka akati chiri mugungwa rekanganwiro, bhavha rejiki yaMwari, mokuti hachizombowanikwi zvachose, chinongonyangadika, hachisisipo. Ndiyo nzira iri chivi kana wangonyatsoona rumuko rwechokwadi hamwe nomubhadharo wakabhadharirwa rumuko urwu. Rima richiungana pamwe chete nokuti nenguva isipi richanyangadika. Zvino chiedza pachinongouya rima hapachisina. Rinoenda kupi? Chii chaitika kuusiku huya utema? Maawa mashoma apfuura ranga rakazara patabhanakeri ino. Harichisipo iko zvino. Zuva rave kupenya. Ko raendepi? Ndekupi kwarakwira richienda? Kana kuti ndekupi kwaradzika richienda? Razenge risisipo zvachose. Zvino chikonzero kwange kuine rima nokuda kwekuti kwanga kusina chiedza. Zvino chikonzero sei munhu akanga asina tariro? Kwakanga kusati kwambova nerumuko. Asi Esther yakaunza rumuko. Zvino rima harichisipo? Kwava nechiedza? Tichafamba muchiedza ichi. Chiedza ichi chakanaka. Chinouya apo madonwe edova retsitsi akajeka. Chinopenya chakati poteredza masikati neusiku. Jesu, chiedza chenyika. Usiku hunoenderera mberi. Uye, kati zvisei izvi, zvino kune zvepanyika. Ino ndiyo nguva ine rima gurusa. Nguva ine rima gurusa iro nyika. Ino yati yamboona. Unyango zvisikwa zvinodedera. Kamwe kamwe nyika ino yose inogona kuva guruva. Chii chinoitika pakuputika kune nekuputika kwehydrogen kana oxygen kana mamwe emabhambu makuru aya, kuputika kwemaatomu? Muti wese, huswa wese, zvinhu zvose, bazi rose, chinangwa chose, munhu wese, zvinhu zvose zvinongomeduka kuita zvidimbu zvodzokera kumaasidi. Munoona zvazviri? Pasi rose riri kudedera. Ane mabhambu akagadzirira. Zvinhu zvose zvinoita sokunge zvakanyatsogadzwa panguva. Zvino kana rima rine nguva yaro yakatarwa, ko zvakawedzera zvakadini kuti chiedza chive neyacho yakatarwa? Chii chiri kuitika kuti kunge kuine rima rakadai? Chii chiri kuita zvinhu izvi? Makereke ose haawadzane, tiri kukakavadzana. Oh, pane here, ndiri muMethodist, ndiri muPresbyterian, ndiri muPentecost, ndiri weChurch of God, ndiri muAssemblies. Oh, hamusi kuona here vana? Dai zviri izvo zvoga zvataimira pazviri, taizova vanhu vakanyanyisa kusuwa munyika. Ndinofara kwazvo nokuda kwekanzvimbo kadiki kanoyera. Kanzvimbo kadiki kari zasi kuno muna Ohio Avenue. Muchiimba chemarasha, umwe usiku, apo Mwari vakasimudza keteni. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost, ose akabururuka achienda ipapo, nokuti ndakaona Esther. Ndakaona Jesu semponesi wangu. Ndakamuona serumuko neupenyu. Uyo anotenda mandiri, ndiri, kunyangwe akafa, asi achararama. Ani nani anorarama, uye achitenda mandiri, hazombofi. Ndakamuona samambo oga, sama simba, chinu choga, chinogona kundibatsira. Mupi wega, weupenyu husingaperi. Iye oga anokwanisa kupoza uwere wangu, anokwanisa kubvisa hosha yangu, anozokwanisa kundimutsa mumazuva okupedzisira. Akangondiita kuti nditarise seri kwechidzitiro. Uye ndakamuona rumuko. Zvino ndakabatana naJobho. Ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama. Zvino mushure mekunge hachisina Methodist kana Baptist kana Presbyterian kana Pentecost, mudzikinuri wangu achange achingorarama zvimwe chetezvo. Unogona kuti saka izvi zvakadai uye izvo zvakadai kunze kwokunge waita izvi? Kunze kwokunge waita izvo, ndinoziva zviri nani. Nokuti ndakatarisa seri kwechidzitiro chenguva. Ndakanga ndiri pamajecha anoyera nemutendi wese ari muno. Hakuna dhimoni rinogona kubata jecha iroro. Hapana chiremba wedzidzo yeBhaibheri anokwanisa kutsanangura kuti hazvisi. Akandipodza pandairwara. Akandiponesa pandakanga ndakarasika. Anorarama nokusingaperi. Ndibvunze kuti ndinoziva sei kuti anorarama? Anorarama mukati memwoyo wangu. Hahana kufa, asi akamutswa kubva kuvakafa. Zvino rima guru iri riri kuzeya pamusoro penyika iko zvino. Hapana chimwe kunze kwekuratidza kuti chiedza chiya chave kumanikidzira nzira yacho chichidzika pasi. Apa rufu rwakarembera nepedyo kwazvo zvokuti runogona kuvepo muawa imwe chete, muawa imwe chete kubva zvino. Nika inogona kusangana nerufu rwayo kana rufu rwakarembera nepedyo zvakadaro. Chii chiri kuzviita? Upenyu, upenyu huri kuuya. Rumuko, Easter yevana vose vamwari. Yakarembera iri zasi, iri kumanikidzira. Ngirozi dziri kudzika pasi. Mweya mutsvene mukuru uri kupinda. Rima riri kutora mukana waro wokupedzisira. Nokuti chiedza chichange chava pano nokukasika. Kristu achauya. Mufaro netariro yemazera. Rumuko chairwo rwevatendi vose. Nokuti chagoverana naye murumuko rwake. Sokugoverana kwatakaita naye mukutambudzika kwake. Uyo anotambudzika neni achatonga neni. Oh, zvadaro, ndingafanira here kutakurwa kuenda kumusha kudenga ndiri pamutambara kedu apo vamwe vakarwa kuti vawane mubayiro nokupfuura nemumakungwa Europa? Kwete, ndinofanira kurwa kana ndichizofanira kutonga. Wedzerai hushingi wangu Ishe, ndiwo munamato wangu. Oh, handifanire kuenda sembwende, handifanire kungofamba zuva nezuva nemusoro wangu wakarembera pasi sekunge pane chimwe chinhu chakaipa kwazvo. Kana ndikatarisa nyika pamwe nerima ravo rose nekungoenderera mberi kwavo kwese, ndinofanira kusimudza musoro wangu ndofamba nemusoro wangu uri pakati pezvapungu, ndichiziva izvi kuti ndinomuziva musimba rekumuka kwake. Nokuti iye anorarama, nesuwo tinorarama. Nokuti akamuka kubva kuvakafa, ndichamukawo zvakare. Uchamukawo zvakare, ndizvo zvinoreva Esther kumutendi. Imwe nguva yakapfuura, uko mune hondo yepasi rose yokutanga yakanga iri kurwiwa, vakanga vaine mweya mikuru ine chefu yavakanga vakanda yakaita semweya wemastard nechlorine, uye yaive nenjodzi kwazvo. Waichetura zvinhu zvose, mashizha aifa, miti yaifa uye sora raifa, zvinhu zvose. Apo mweya uyu, mweya wemastard uyu, waizozvipisa pavainge vaukanda. Mumwe mufundisi wemasoja mamwe mangwanani eEster akanga achidzika achidarika nemumatende umo vakakuvadzwa nevaive vari kufa vainge vakarara. Mumwe mukoti weRed Cross akauya nepo. Vakomana vakanga vava kwairwirwa hondo kwenguva yakareba kunze uko, vakanga vangoneta kwazvo. Saka akanga aine butwa remaruva muruoko rwake. Zvino paaipfuura nepanhoo imwe neimwe duku painge parire vakomana ava vachichema, yakanga iri Esther. Yaive Esther yakadini kwavari. Ndege dzaibhururuka nepamusoro mabhambo achidonhedzwa. Aitora ruva rerose obva apa kune mumwe nomumwe wevakomana achiti, Mwari vakuropafadze, Mwari vakuropafadze hanzvadzi komana. Masoja aya aibata ruva iri zvakasimba zvinoworidza mhere, nokuti vaiziva kuti ruva iri rakarimwa kunyika kwavanobva. Hama, mangwanani ano tiri munyika yemweya ine njodzi, ine chefu. Tiri munyika umu mhando dzose dzedzidziso nezvinhu zvinoti hakuna rumuko, uye hakuna kupodza kwaMwari, hakuna ichi kana icho kana chimwe. Asi kwete, mukoti weRed Cross, asi mweya mutsvene anouya ipapo, apa neapo, zvinongoti unza uko pamajecha aya anoyera enyasha dzaMwari, wobva wadururira mumwoyo medu kachiratidzo kaduku kanobva kunyika iri mhiri kwerwizi. Akati, Shamwari yangu muparidzi, ndokuti ndakamira ipapo ndikachema kusvikira ndakanga ndichichema kwazvo kusvikira ndakati mumwe wavakomana akanga ari kuenda nemudhudhudhu kunze uko kwairwirwa hondo, kunze tadarika Lasa Lorraine. Zvino akati akanga ari kuenda kunze ikoko kunoita imwe mhando yekunotsora. Zvino ndokuti ndakati kwaari, Sergeant, ndingaendawo nemi here? Iye akati, zviro kwazvo mufundisi, zvetukirai mukati muno. Akati, muri kuzvitorera yenyu moga, ndokuti zvakangonaka, ndiri kungoda kuenda newe. Akati, zviro kwazvo, zvetukirai mukati muno. Akati, takatyaira dzamba ratasvika zasi mugwenga riya rakatsva, makanga musina kana katsuri zvako keuswa kana chii zvacho. Uye akati apo painge ari kuronga zvinhu zvaaishandisa kuti azotumira shoko raidzokera kana chero zvainge achizoita. Akati, ndakafamba-famba ikoko zvishoma ndakafunga, oh, ko ino haisi here imwe Esther? Kunze munyika ino uko mabhambo akawondomorera zvivakwa zvose pasi, uko miti yakamonyororerwa pasi nembumburu dzezvigwagwagwa, hapana kana katsuri kehuswa kakasara. Akati, oh, Mwari, uyu mufananidzo wenyika ino mamwe emazuva ano kana chivi chatora mukana wacho, uyu ndiwo uchava mufananidzo wacho. Zvino ndokuti pfungwa yangu, yangu nemeso angu akakwezerwa kune rimwe dombo. Zvino ndokuti ndakaenda ikoko ndokufunga, Ishe, chii chamuri kuti ira kuti ndimire pane dombo iri. Akati, ndakangosimudza dombo mudenga, zvino pandakangodaro rimwe ruva diki reEsther, rakanga rakasimudza musoro waro, rakanga rachengetedzwa nemudutu rose, nemose mumweya ine chefu aina kumborinetsa nokuti rakanga rakavanzwa mudombo. Ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama. Oh, Mwari, tisinei nezvinotaurwa nenyika, ndivanzei mudombo remazera. Ishe, kana madutu apfuura, regai ndisimudze musoro wangu kuupenyu zvakare, nokuti anorarama. Tinoraramawo zvakare. Ko, mutendi angati kudini, uyo anga ari pamajecha, uyo ari chapupu chezvinhu izvi. Ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama. Kereke, nyika, iye vari kuenda kukereke mangwanani ano. Vakawanda vavo unoratidza bhatye idzva, vamwe vavo unoratidza nguwani itsva. Havazovaoni kusvikira Esther inotevera zvakare kuenda kunze kunoratidza nyika pamwe nezvisina maturo. Vazhinji vavo vari kuenda kukereke kungonohwanda kuseri kwezvivi zvavo uye nokuva nhengo dzemasangano makuru uye vachiti, ndiri nhingi nhingi, ndiri nhengo yekwakati kwakati. Ndizvo zvoga zvavanoziva, ndizvo zvoga zvavakatenda. Asi, oh, kwatiri isu, mangwanani ano, nenyasha dzaMwari, takamira panzvimbo pakambomira Mozisi, takamira panzvimbo pakambomira Jobho, takamira panzvimbo pakambomira Dhavhidhi, uye tinodanidzira nenzwi redu rose, ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama, uye pamazuva okupedzisira achamira panyika ino, kunyange kana makonye emunyama akaparadza mutumbi uno, asi munyama yangu ndichaona Mwari, uyo wandichazvionera ndega, nemeso angu achaona, kwete mamwe. Hapana chatakaunza muno munyika ndeizvo zvisina maturo nekuzvikudza maziro kwazvo kuti hapana chatinobuda nacho. Ishe vakapa uye Ishe vakatora, zita raShe ngariropafadzwe. Chinhu chimwe chete chaaiziva, mudzikinuri wangu anorarama. Kwete, achararama, anorarama kuenderera mberi nokusingaperi, anorarama. Zvino nokuti Jesu akati, nokuti ndinorarama nemiwo munorarama. Ngatikotamisei misoro yedu kuchinguvana zvino kuitira munamato wekuvhara. Oh, nhasi shamwari yangu inonzwisa urombo yakaparara kana usati wambouya panzvimbo iyi. Oh, unoti ndainge ndiri pano patabhanakeri kakawanda. Hama Branham, zvakaisvonaka, ndinozvikoshesa izvozvo. Oh, ndakamboenda kune mamwe machechi, ndakanzwa vashumiri vakanaka vachitaura. Zvakaisvonaka, ndinoverenga Bhaibheri rangu, zvichakangonaka. Asi watu wambosvika here panzvimbo paakasimudza keteni, nzvimbo iya inoyera? Uko chimwe chiitiko chakarova mwoyo wako, zvokuti unoziva kuti Esther yaisava imwe ngano, zvokuti unoziva kuti Esther yaisava mumwe Santa Claus, imwe ungano duku yakangodaro, zvokuti unozvizivira pachako kuti anorarama, uye nokuti anorarama, newewo unorarama. Kana usati wambova nechiitiko chazvo, ino ndiyo nguva yakanakisisa panyika yekurega Mwari achisimudza keteni mangwanani ano. Jesu mupenyu akasununguka panyika mangwanani ano, ndiye muponesi wako nhasi, zvichida mutongi wako mangwana. Asi hausati wambosangana nechiitiko ichi here? Kana usina, haungasimudzi ruoko rwako here? Zvinoti, Mwari, ivaine tsitsi kwandiri, ndave kutenda zvino. Munhu kumashure uko neruoko rwake, Mwari vakuropafadze ichangamire. Necheuko, mumwe munhuzve, simudza maoko ako. Mose muri munhu zvino pasina kumbova nechiitiko ichocho, ungasimudza ruoko rwako woti, Mwari, mangwanani ano, munzira yenyu yemweya, handikukumbirei kana kukuudzai kuti munofanira kundipa sei, Ishe, asi munzira yenyu momene yemweya, Ishe, hamunganditora here kuenda neni panzvimbo iyi? Apo chimwe chinhu chinoitika mumwoyo mangu. Ndakava nenguva dzangu dzakanaka nedzakaipa, nezvangu zvinouya nezvangu zvinoenda, uye handimbokwanisi kugara ndakadzikama neimwe nzira. Asi iyi ngaive Esther yemaziro kwazvo kwandiri. Ndiendesei panzvimbo iyi, Ishe, seri kwegwenga. Ipapo umbai mwoyo wangu iko zvino, uye ndipeiwo majecha anoyera aya okumira paari apo, pokuti hakuna dhimoni kana hapana chimwezve kana mumwe munhu angataura chimwe chinhu kwandiri. Ndinoziva kuti ndezvemazviro kwazvo. Regai nditarise seri kwechidzitiro chenguva, huni ramangwana. Ndosaka ndauya pano mangwanani ano, Ishe, kuti ndizviwane. Ndanzwa muparidzi achiedza kuzvitsanangura. Ndinoda kuti muzvizarure kwandiri. Ungasimudzawo here ruoko rwako? Mwari vakuropafadze, mudzimai. Mwari vakuropafadze, uye newe uri kumashure uko, murume wechidiki, uye Mwari ave newe. Ruboshwe rwangu kuno uku kuruboshwe kwakagara vanhu uboshwe vangu umwe munhu angati here mwari inzwirewo tsitsi iko zvino mwari vakuropafadze nechekumwe kuno uku kwakagara vanhu hongu simudza ruoko rwako woti mwari ndinzwirewo tsitsi mwari vakuropafadze mudzimai uchidiki ndasuwa kumusha uye ndaneta uye ndinoda kuona jesu ndoda kunzwa mabhero aya anotapira epachiteshe chezvikepe achirira zvinozojekesa gwara rangu pamwe nokunyangaditsa kutya kwose ishe regai nditarire seri kwechidzitiro chenguva regai ndingotarisa zvishoma ndione jesu murumuko rwake pangava nemumwezve here tisati tavhara nemunamato iye zvino chingoperera simudza ruoko rwako handisati ndambova nechiitiko cherubhabhatidzo rwemweya mutsvene hama Branham ndirwo rwandiri kutaura nezvarwo ndiyo nzira yoga yamunogona kuva vadyi venhaka yevimbiso kubudikidza nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene munozviziva izvozvo ndiko kubarwa kwako ndiro jecha rako rinoyera mwari vakuropafadze mudzimai mwari vakuropafadze kumashure uko vanakomana mwari vakuropafadze ichangamiri mwari vakuropafadze mudzimai mwari vakuropafadze kumashure ndizvo chaizvo mwari vakuropafadze ichangamiri mwari vakuropafadze muchinda wechidiki ishe itai kuti nditarire seri kwechidzitiro chenguva regai nditarire seri kwechidzitiro chekusuwa nekutya regai ndinzwe mabhero aya anotapira epachiteshe chezvikepe achirira zvinozojekesa gwara rangu pamwe nokunyangaditsa kutya kwose ishe regai nditarire seri kwechidzitiro chenguva kana wakamira panzvimbo iyoyo yokuti hautombozivi kuti uri kupi anga ari maoko gumi kana gumi nemashanu asimudzwa ndinonzwa kuti pachine vamwezve mangwanani ano eester wadini wasimudza ruoko rwako uye woti ishe ndiri pano zvino kana chidziva chiya chazarurwa na 11 o'clock ndichange ndirimo imomo mumvura macho zvakare ndiri kuenda kunobhabhatidzwa kuti ndizomutswa muupenyu hutsva kuti ndifambe nemi ishe ndinoda kutarira seri kwechidzitiro chenguva ndinoda kuva nechiitiko iko zvino mangwanani ano eester chokuti ndizogona kuti chero nguva hayo muupenyu hongu ndakanga ndigere mutabhanakeri duku yemazidhina mamwe mangwanani akaishonaka eester mwari vakasimudza chidzitiro ndakatarisa seri kwacho ndakaona kuti kereke yangu haichareva zvakawanda ndakaona kuti hapana chinhu panyika chichareva zvakawanda kwandiri zvachose ipapo ndakatengesa zvose zvandakanga ndinazvo ndakatenga parera remutengo wakakura ndakagamuchira jesu semuponesi wangu ndinosimudza ruoko rwangu zvino ishe mwari ndinzwirewo tsitsi mwari ndinoda kutarisa seri kwechidzitiro chenguva angava nemumwezve here tisati tavhara iko zvino mwari vanodikanwa ino inguva yekudzamisa pfungwa tiri kufadzwa nemaropafadzo tafadzwa neshoko tafadzwa zvinodarika zvatinogona kutsanangura upo hwemweya mutsvene uyo atipa kugutsikana kukuru uku kuti tadarika uye tadarika kubva murufu tichipinda muupenyu uye pane avo vari pano zvino ishe vazhinji vavo vasimudza maoko avo ino inguva yekudzamisa pfungwa zvichida vakadzidziswa mune chimwe chikoro chezvekunamata vanogona kunge vakatungidza makenduru vanogona kunge vakadzokorora minamato pazvuma vanogona kunge vakajoina rimwe sangano vakanyudzwa neimwe nzira vakadirwa mvura mumusoro mavo kana kusaswa vanogona kunge vakadzokorora chitendwa chevaapostora ndokupfuura nemutsika dzekunamata asi havasati vakambosvika pajecha iri rinoyera havasati vasvika panzvimbo iyo sezvakaita jobho samozisi saabhurahama sezvakaita vana venyu vose havana kumbouya panzvimbo iyoyo sevadzidzi vaya vakaenda kugwiro mangwanani aya ndokusvikowana aenda zviitei ishe iko zvino avo vasimudza maoko avo kuti mweya mutsvene mukuru agouya mumwoyo yavo uye agoita basa guru iri ratiri kukumbira. Tinzweiwo Ishe, ivo ndevenyu, ndivo zvibereko zvemharidzo. Ndinonamata kuti ugovaropafadza zvinoshamisa. Ipai kwavari rubhabhatidzo rwemweya mutsvene nhasi. Uye hatizive, tinogona kusazoona imwe zveEsther. Pasina kupokana, pane vamwe vari muno vasiri kuzokwanisa. Kwete imwe Esther yakafanana neino, imwe Esther iri serangaridzo. Asi Ishe, ndaivaona Esther iya yemazviro kwazvo. Iyo iya, Ishe, apo utumi wavo uchaumbika muchimiro chejaya kana mandara. Zvakare, vobuda vachibva mugwiro kuzogara nokusingaperi. Varopafadzei Ishe, ndevenyu, ine ndimi, vavadhonza, nekuti zvakanyorwa. Hakuna munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwekunge baba vangu vamudhonza kutanga. Iye zvino vave venyu kana mavadhonza. Kana muri pedyo zvakakwana kwavari kudhonzera maoko avo mudenga, muri pedyo zvakakwana kuita rimwe basa rose rasara. Ndevenyu baba, zviite kuti ino igova nguva yerugare kwavari. Ndinokutendai nokuda kweavo vakaita sarudzo yavo kare kare uye vakawana chiitiko cheupenyu hutsva vakamira pamajecha anoyera. Tiri pano mangwanani ano tichifara pamwe chete navo mutariro dzekuuya kwaIshe Jesu. Apo nesuwo zvakare tichawadzana naye murumuko rwake sekuwadzana kwatakaita mumatambudziko ake. Zviitei Ishe, dai mweya wake vachitungamira nekutiratidza gwara patiri kufambira mberi nerwendo. Tipei shumiro yakakura zvino pana 9:30 Ishe, uye pakarepo podzai vanorwara nevanotambudzwa. Dai avo vasati vambonyudzwa nazvino vauya kubwiro mangwanani ano vogoenda zasi vomuka zvakare mubwiro remvura pano Ishe. Izvo zvakarayirwa naShe vedu. Mushure merumuko rwake akaonekwa, zvino ndokuti endai munyika yose munoparidza evhangeri. Uyo anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Itai Ishe, uye zvichava saizvozvo. Tipei usiku hukuru nhasi manheru. Itai baba mutipe zuva guru, dai tikafadzwa neupo hwaMwari kwenguva refu, nokuti tinozvikumbira nemuzita raJesu. Ameni. Pangori nechimwe chinhu pachimbo chiya chakare chinongoita chimwe chinhu kwandiri. Kana rima raenda, chii chinenge chaitika? Chiedza, regai tichiimbe zvino kuti Mwari hawane mbiri munhu wese pamwe chete zvino. Oh, tichafamba muchiedza, chiedza chakanaka chinouya apo madonhwe etsitsi akajeka chichipenya pose chakatipoteredza masikati nemanheru. Jesu, chiedza chenyika. Paakamuka mangwanani eEsther, akapwanya rima rose rakabva rangotiza. Iye zvino akamira sechiedza. Ndine rumuko nechiedza, rumuko neupenyu, rumuko nezviri mberi. Zvose muna zvose zviri maari. Hamumude here? Vangani vanomuda? Simudzai maoko enyu mudenga chaimo. Zvakanaka izvi. Kwazisana zvino nemumwe munhu agere pedyo newe patiri kuimba zvakare. Ticha, kurudyi kuruboshwe, kumashure kumberi, chiedza chakanaka. Shumiro dzichatevera zvino pana 9:30. Zvino zvadaro kuchazova neshumiro yekuparidza munamato wevanorwara. Shumiro yerubhabhatidzo ichaveko, ichatanga na11:00. Imi mose munoda kubhabhatidzwa nekunyudzwa chidziva chazadzwa, ndichaunza nguo dzangu ndichadzoka kuchinguva chidiki. Zvino manheru kuchava neimwe shumiro manheru iri kuuya, mutsara wekupodzwa mharidzo nemutsara wekupodzwa, uye tichaona. Saka manheru usiku hwechirayiro kutabhanakeri zvakare. Tichaona tine chirongwa chine zvakawanda zvokuita, saka tinofanira kukurumidza zvino. Endai kunzvimbo dzenyu dzamaka piwa mova nokudya kwemangwanani mudzoka muchifara. Apo takamira zvino tichiimba, anorarama, anorarama, Kristu Jesu anorarama nhasi. Zvakanaka, hamanevo, ungauyawo here kuno? Anorarama, anorarama, Kristu Jesu anorarama nhasi. Anofamba neni, nekutaura neni, munzira nete yeupenyu. Anorarama, anorarama, kupa ruponeso. Unondibvunza ndinoziva sei kuti anorarama? Anorarama mukati memoyo wangu. Zvino munhu wese ziguru zihareruya. Hareruya. Anorarama. Anorarama. Kristu Jesu anorarama nhasi. Anofamba neni, nekutaura neni, munzira nete yeupenyu. Anorarama. Anorarama. Kupa ruponeso. Unondibvunza ndinoziva sei kuti anorarama? Anorarama mukati memoyo wangu. Ngatichiimbei zvakare kana tasvika pokuti anorarama, anorarama. Ngatisimudzei maoko edu kwaari kudai. Anorarama, anorarama. Ndibvunzei kuti ndinoziva sei kuti anorarama? Anorarama mukati memoyo wangu. Munhu wese zvino anorarama. Anorarama. Kristu Jesu anorarama nhasi. Anofamba neni, anotaura neni, munzira nete yeupenyu. Unondibvunza ndinoziva sei kuti anorarama? Zvakanaka zvino. Anorarama mukati memoyo wangu. Hashamise here nguva ino inoyera yekudzamisa pfungwa zvino? Apo tichiparadzaniswa ndichiende kumisha yedu kunova nekudya kwamangwanani. Dzokai muchifara. Chakumbira tichikotamisa misoro yedu kuna hama yedu inodikanwa Faust pano vanobva kuCanada. Kana vakatiparadzanisa neshoko remunamato, hama Faust, kana mungadaro